ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na udzedudza nasi chipiri mbudzi 22-2016. Nyaya ye kutongwa kwevatungamiri vesangano re Zimbabwe National Liberation War Veterans Association yotanga kuzeyewa nedare asi magweta avo achiti muchuchisi wehurumende haana kusarudzwa zviri pamutemo nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Vanogadzira mbeu vanoti vane mbeu yakawanda mumatura avo asi hurumende haina mari yekuvabhadhara pazvirongwa zvavo zvekubatsira varimi. Zimbabwe Peace Project inoti kuchimani-mani West kuri kuda kuitwa sarudzo dzenhengo yeparamende kwatotanga mhirizhonga. Crisis in Zimbabwe Coalition yoita musangano kuSouth Africa kuzeya nyaya yemamiriro akaita zvinhu munyika. Muchirongwa cheLive Talk The Connection tiri kutaura nevaimbi nevamwe vanoita zvemitambo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wo kutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne 4930 kHz pa shortwave. Musakanganwe kutifarira pa Facebook page redu re VOA Shona nekudzvinya pakanzi like.